Zirikundisha misa inende zekuti kuno Bumbeza Central parikuitwa marallies parikuitwa maprogramu nezanu PF kuunganidza vanhu vanhu vaungana vomboudzwa zvekutukirirwa nezvematongerwo enyika vazopedza ponze vasiri vezanu PF chibva ipano chikafu ichi ndechezanu PF vatsvagirwa chikafu nevatungamiriri wavo
asi chikafu ichi chinenge chabva kupi chaizvo vasarwa
tiri kuziva kuti chikafu chiri kutsanangura nezvacho ichi hachisi chezanu PF chikafu chiri kubva kugovernment yezimbabwe chiri kubva kuGMB chiri kuuya kuti chibatsire vanhu kubva kuministry of social warfare saka kana chikafu ichi chauya munzvimbo munhu wese ane nzara hazvisi zvinhu zvakanaka kuti zanu PF ishandise mukana wecoronavirus kuti iwedzere kudzvinyirira vanhu vedu zvinhu zvakaipisisa saka ndo zviri kuitika kuno Bumbeza Central
saka imi makambonomhanyara here nyaya iyi kumapurisa
ndakaenda kunotaura kumapurisa nekupenalonga ndichitsanangura zvanga zvaitika kunonzi kuchida uyo kuhati 20 paiitwa maslogans vanhu hapana rice pachizanu musi umwe chete wekuhadi 11 vana kwaungana zvakare vasiri vezanu PF kwanzi bva ipano rice iri nderezanu nge ndiri muhadi 11 munomu panonzi pasarupinda papakaungana vanhu ndikabvunza mapurisa kukamba kwavo kuti muri kuziva nezvemurongwa wavo here vanga vachingorumaruma mumukano but ndaona kuti havasi kuda kuti vamise zanu PF kuita maprograms yet nyaya yecorona nelockdown haitenderi kuti vanhu vangoungana nyange chingava chikafu chiroda kupiwa chinoda kuti chitoitwe netsika yeutsanana zviri kuitwa nezanu PF vari kupinza vana vemunyika muno panjodzi yekutapurira kana kutapudzana chirwere isina mukana wekuzokwanisa kuchirwisa kuburikidza nezvipatara zvedu zvisina zvakakwana